nyomba yekudzivirira chirwere chekorera inogadzirwa order. Hakuna suppliers vanogara vari nayo yakaitwa matutu matutu sezvimwe chirwere. Nekuda kwekuti chirwere chekorera hachisi chirwere chinenge chichitarisirwa kuti chinge chiriko kumakore ano. Saka kushayikwa kuri kuitira nhomba iyi hazvitishamise. Zvinenge zvakakosha kuti senyika tinge tichiramba tichitumudzira mabasa ewater sanitation and hygiene. Vanhu vanofanirwa kuramba vachiwa mvura yakachena, marara achitakurwa, nhau dzezvimbuzi zvichigadziriswa. Nekuda kwekuti nhomba yekorera inongosidzira kana kurerutsa dambudziko. Haisi nezvibhuleti yekupedza korera. Korera inotopedzwa nenhau yekuwanisa vanhu mvura yakachena nenhau yeutsanana. Ndoo chete zvinokwanisa kupedza korera. Vaccine i-short-term measure. Nhau yenhomba iyoyi i-short-term, haisi i-permanent kana long-term measure.
Muri kufarawo here nezviri kuitwa muZimbabwe kuedza kudzidzisa vanhu nezve chirwere chekorera ichi, nekuti takaonawo vamwe vanotsigirwa neWorld Health Organization vachifamba kunzvimbo dzakaita sana Mbare vachitaura nevanhu. Muri kuona sei urongwa hwachihwo?
Urongwa hwekupa vanhu dzidziso tirikuona huri kuramba huchienderera mberi, asi urongwa ihwohwu dai tikaramba tichidzidzawo zvekare pane zvakaitika makore ekutangatanga echirwere cheHIV AIDS. Apo tiri kureva kuti taiona mashoko ekushambadza achiitwa pese pese uye nenzira dzakasiyana siyana. Angava ari mapamphlets, angava ari mabillboards, angava ari manewspaper, materevhizheni, dzidziso yaiwanika pese pese. Saka ndizvowo zvimwe chete nechirwere chakaita sekorera. Vanhu ngavawanise dzidzo nechero nzira yakaita sei nemitauro yakasiyana siyana kuitira kuti tirambe tichidzivirira zvirwere izvi. Nekuda kwekuti prevention ndo yakanyanyokosha muchirwere chekorera. Ngatitidzivirirei tisatombofa chakaitika. Saka hongu tinofara zvedu nemamwe mabasa ari kuitwa rehurumende ekupa vanhu dzidziso, asi mabasa iwawo ngaarege kuramba achiti akamboitwa ombomira. Ngaaramba ari mabasa anoitwa achitagetawo zvekare nevana vezvikoro nevanhu vemakereke.
Ko iye munhu angazivawo sei kuti abatwa nechirwere ichi?
Munhu anenge achiita manyoka anoita sounge pane kunge mupfunga uyauya. Vamwe dzimwe nguva ari vachiti zvese manyoka kuchaya uye nekurutsa. Saka ukaona uchiita manyoka anoratidza kuti kunge ane mupfunga uya, izvozvo ikai nekuti ingangodaro iri korera. Uye manyoka acho anenge achiitika zvakanyanyisa, not the usual manyoka atinoziva, uye achisanganisa naiko kurutsa, kupera simba. Saka izvozvo ndo zvimwe zviratidzo. Ndosaka tichiti kana munhu uchinge wangofungidzira kuti unenge une korera, unofanira yatinoti salt and sugar solution kuitira kuti usarambe uchirasikirwa nemvura yakawanda mumuviri usati watombosvika kuchipatara. Asi chikurudziro huru ndeyekuti mhanya kuchipatara nekuchisimbidza, nekuda kwekuti chirwere chekorera kune njodzi yekuti munhu anorasikirwa nemvura yakawanda nenguva pfupi pfupi, izvo zvinoita kuti munhu akwanise kurasikirwa neupenyu.